va Weston Makoni mugari wekupenalonga uye varisa chigaro wekomiti yevagari vekunharaunda iyi. Vamakoni vanochema nenyaya yekuti kubva pakamira kambani yeRed Wing kuchera goridhe zviri pamutemo, makorokoza ave kuita basa iri ari kukanganisa nharaunda nekusiya makomba, kusvibisa mvura uye nemweya wekufema. Vamakoni vanotiwo nyaya dzeumbavha nedzeuchifambi dzawedzera munzvimbo yavo zvichitevera kuwanda kwaita makorokoza aya uye nevatengi vegoridhe.
Vanhu vese vari kuchera gold vanenge vane maus dollars, saka vakutoona kuti takuona mari nekuti vanopuwa mari usiku yemaus dollars, saka vanese vakubhachira kunoti akupendoloka kune foreign currency, saka vari kunondo chifambi chawanda. Zvadaro umbavha dziri kuuya uchida kupawo mari yevanhu vanodii vane mari mumwe, because vanoziva kuti magweja ese nevanhu zvavochera gold kupenda loka vanenge vane mari, so vanoda kuwandira kuti vadi vabe mari muvanhu kunyange nemutsipa. Propati rikubiwa paguva yapera yatine mbavha dzakabatwa munomu dzaba propati yevanhu mupenda loka mese aipinda mutsipa vachiba matv vanhu mamibhedha mabhatiri emota zvese vachikutora, asi vakabatwa izvizvi.
Vamakoni vanoti kunyange vakaedza kutaura nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza veEnvironmental Management Agency EMA, hapana chakabuda. VaKingston Chitotombe, mukuru weEMA mudunhu reManicaland, vange vasiri kudavira runhare rwavo kuti tinzwe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Amai Tsvirukaidhuwa, mumwe mugari wenharaunda iyi, uye vanoti pavaikura havana kumbosangana nenhamo yavepo pari zvino, zvichitevera huruva iri kuputitidzwa zuva nezuva nevacheri vegoridhe ava, izvo zvopinza vagari munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa nekufema mweya wakasviba. Amai Josephine Musiya zviriyo vanobvumirana navaDhuwa panyaya iyi. Vanoti ivo kutangwa kwakaitwa kucherwa kwegoridhe nemakorokoza kwaunza zvakare vanhu vakawandisa munzvimbo yavo nevamwe vekure kure.
Taingoziya Red Mine iri nzvimbo yanga yakanaka. Even dust ndofunga mukwana pane signet yekutanga yaisimwa mloni nemiti hanga risingasimuki, saka izvozvo chazvinonyaonesa ndofunga inhau yekuti maresources hapasina ekuti wagone kudini kuvhara iyo signet yekutisasimuke. Inova ichallenge yakuzotikwadza kuti next time tinozova nemachallenges ezvirwere zvakawandisa, because vanhu vanonga vachifema dust nyakudai muri wechetuka mugarden unonga wakaita white nedust rekumaini iri kusvika 5 years. Africa Invest unoro ona utori apo runongo rutorona kuti dasi.
Va George Miti ndivo mukuru anoona nezvekugara kwakanaka kwevana vepachikoro chepamusorosoro cheAfrica University, icho chiri kukanganiswawo zvakare nekucherwa kuri kuitwa goridhe uku. Vamiti vanoti kucherwa kuri kuitwa chicherwa ichi kwave kukanganisa mafambisirwo emabasa ekurima pachikoro pavo, zvakare nekugara kwakanaka kwevana vavo, sezvo vacheri ava vatove kutopinda nemuyadhi yechikoro chavo.
Makomba anozosara arimo munzvimbo, nekuti nzvimbo imwe yacho inenge ichimainwa inenge iri nzvimbo yechikoro. Saka munosara mane makomba zvokonzera zvakare kuti munenge musisiri safe pakuzofamba, uye zvokonzera zvakare mavanga kunharaunda environmental degradation inenge yakanyanyisa kukura. Mvura zvakare inenge kana paine machemicals ari kushandiswa anopedzisira apinda mumvura, mvura iyi haisisiri safe. So ndingangoti ndo machallenges mazhinji akanangana nesusu sechikoro.
Mumiri wemutasa South mudare reparamende vari Guy Tsunga vanoti vakaudzwa nezvedambudziko iri nevagari uye nemukuru wechikoro cheAfrica University Professor Munashe Furusa. Vanoti vachagara pasi nevakuru vehurumende kubazi redzidzo yepamusoro rekucherwa kwezviwanikwa namudzviti wedunhu remutasa vaGeorge Bandure uye negurukota rinomirira dunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba kuti vaone kuti pamwe chete vangagadzirisa sei nyaya iyi.
Vice Chancellor wepaAfrica University vakanyora vachinyunyuta nemashandiro ari kuitwa, inonzi illegal mining iri kuitwa around Africa University, vachiti makomba avo akuya kuzokanganisa zvivakwa zvepaAfrica University, sezvo matunnels amwe akutouya kumadziro ezvivakwa zvepaAfrica University, uyezve makomba iwayo ane njodzi pakuti ari kusiwa akadaro. kana vapedza kuchera. So zvichaita kuti vana vechikoro ma students anogona kukwara kumakomba iwayo. Chimwe chinogona kuitika kuti mvura paichanaya muchazara mvura ma mosquitoes zotanga kubreeda. Uyezve vainyunyuta kuti ivhu richakukurwa ropinda zvemuna Mutare River. Biziro rorozara jecha.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano vaIsaac Tom vanoti kazhinji pakucherwa kwegoridhe panozoshandiswa mishonga yakaita semercury inoti kana ikawanikwa mumvura inokanganisa utano hwevanhu uye nezvipuka. Vanhu vanokwanisa kurwara negomarara uye pahuruva richikonzeresa chirwere cheTB. Kudzimara munyika magadzikana munyaya dzezveupfumi, vanhu vachiwana mabasa mumakambani akavhara. Mabasa echikorokoza acharamba achienderera mberi munyika mose sezvo vanhu vanenge vachitsvaga chouviri kuti vararamise mhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.